Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina zvita 14/2017. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbo vagurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vamiswa pamberi pedare zvakare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita uori pamwe nekutambira choko muhomwe. Nhengo dzemadzimai dzebato reZANU PF dzinoti dzingafare zvikuru kana mutungamiri weZANU PF vaEmmerson Mnangagwa vakadoma mudzimai kuti ave mumwe wevatevedzeri vavo. Vagari vekumasvingo votadza kutora mari dzavo mabhangi nhasi, izvo zvakaita kuti vakawanda vange vachiti zviri kuvhiringa urongwa hwavo hwezero rekisimusi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vagurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vamiswa pamberi pedare zvakare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita uori pamwe nekutambira choko muhomwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
VaChombo vakasungwa nezuro neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa kuita zveuori apo vaive gurukota rezvematunhu. Muchuchisi wenyaya iyi vaEdmonia Zamba vaudza dare kuti vaChombo vakaita uori pakugariswa kwakaitwa vanhu pane rimwe purazi pasi pechirongwa chehurumende cheOperation Garikai Hlalani Kuhle. VaNyazamba vati vaChombo vakatambirawo chioko muhomwe pakutengeswa kweimwe imba kuNorton. Gweta ravaChombo vaLove More Maduku vatsinhira zvataurwa mudare navaNyazamba pamhosva dziri kupomerwa vaChombo.
Vari kupomerwa mhosva yekuti hanzi vakaita corruption pakuti vanhu vavakanogarisa kuWhitecliff vaive Garikai Hlalani Kuhle. Vari kunzi vakavagarisa panzvimbo yeumwe munhu anonzi veFugari. Saka kutodare kwangu kutoita corrupt, asi vanhu vakagarisa ipapo ivavo zvaisa zvanzi zviri kunze kwemutemo. Vakagariswa muna between about 2005 ndipo vakagara ipapo. Ndo mhosva yavo yekutanga. Yechipiri vari kunzi hanzi vakaita bribery pakuti pane stand yavainayo iri kuNorton. Saka vari kunzi stand iyo yekuNorton iyo vakatoitenga kubva kune munhu wavanga vati okay, nditengesere stand yako ndizokwanisa kukubvisira vanhu vaya vataka resettle zvisiri pamutemo. Saka ndo mhosva mbiri dzavainadzo idzodzo.
VaMaduku vakumbirawo dare kuti vaChombo vatongwe vachibva kumba kwavo pasi pemari yechibatiso yavakabvisa pamhosva yekutanga muchikumbiro chavakasvitsa kudare repamusoro. Mutongi wedare Amai Rumbidzai Mugwagwa vati vaChombo vadzoke kudare musi wa8 Ndira. VaChombo vakapambwa nemasoja pakapindira masoja munyaya dzezvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro. Vakazomiswa mudare mushure memazuva akati kuti vave kupomerwa mhosva dzekuita uori pamwe nekushandisa masimba avo zvisirizvo. Pari zvino vaChombo vari kuzvipira kumapurisa katatu pazuva mushure mekusiya magwaro emba yavo pamwe nepasipoti yavo kudare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nhengo dzemadzimai ebato reZANU PF dzinoti dzingafare zvikuru kana mutungamiri weZANU PF vaEmmerson Mnangagwa vakadoma mudzimai kuti ave mumwe wevatevedzeri vavo mubato panopera musangano wekongresi yeChimbi Chimbi mangwana. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kunyange nyaya yekuti panofanirwa kunge paine munhu kadzi pavatevedzeri vaviri vemutungamiri weZANU-PF isina kuiswa sechisungo pamusangano weInter District Conference nhasi muchinoi, nhengo dzeZANU-PF dzemadzimai dzinotarisira kudomwa kwemudzimai pachinzvimbo ichi. Nhengo yeprovhinsi yemadzimai Amai Martha Munondo vati vanoda mumwe wevatevedzeri wemutungamiri kuti ave mudzimai. Amai Munondo vanoti mutevedzeri wemutungamiri wechidzimai ndiye chete anonyatsomirira zvido zvemadzimai kumusoro.
Tingarambe vipi wechikadzi? Takatopedza kudhara, hatina chatiri kuchinja. Tiri kutoda vipi wechidzimai? Takatopedza kare. And vipi wechidzimai ndiye watinotoda ende atoripo kudhara, anotomiririra madzimai, although varume vachiti miririra pi wechidzimai anofanira kunge aripo.
Patabvunza Amai Munondo kuti madzimai pane wavakasarudza here, Amai Munondo vanoti mutungamiri webato ndiye chete anodoma vatevedzeri vake, vachiti zviri pachena kuti amai opa muchinguru ndivo mukuru pamadzimai ose, nokudaro vanofanirwa kupiwa mukana wavo.
Yeah. Kunotaura kapa Congress apa. The most senior is Opa Mchinguri. The most senior kuma women it's Opa Mchinguri. Saka it's high time kuti awane mugove wake.
Mumwe mudzimai wekuhurungwe Amai Gladys Takavarasha vanoti vanotarisira kudomwa kwemudzimai semumwe wevatevedzeri wemutungamiri webato sezvo madzimai ari mashoma muzvinzvimbo zvepamusoro. Dunhu reMashonaland West rasunga zvisungo zvitatu zvekuti vamunangagwa vave mutungamiri webato uyezve vari munyori wekutanga zvichivaita mutungamiri wenyika. Kuti vamunangagwa vamirire bato musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya. Vakidhi Guza avo vatungamira musangano wanhasi sezvo sachigaro vaziyambe ziyambe vanga vasipo vaverenga zvisungo pakupera kwemusangano.
President of ZANU-PF, Commander-in-Chief of Defense Forces, and Zimbabwe President. Yepiri, inoindosa zvakare kuti ndivo candidate yedu yega pa-28 harmonized election. Yetatu, inoindosa Central Committee resolution yakaitwa yekubvisa masuspensions nemaexpulsions akanga akaitwa kune makomrades atataurai.
Sachigara vavaimbove varwi verusununguko mudunhu reMashonaland West vaCornelius Mooni vakachamadza vanhu vakawanda pavarambidza vanhu kuti vaite maslogan ekushoropodza bato reMDC vachiti hapana chakaipa nekuve nepfungwa dzinopesana nedzemumwe munhu. VaMooni vanoti zvekuti pasi nemunhu zvakaipa sezvo zvisingaite kuti munhu ave nechishuwo chekuve mubato.
Kuti pasi neMDC hatifani kuti pasina tsvangira, hatifani kuti pasina vanhu ava kana vaine pfungwa yekudzoka kupata vanodzoka sei vachiuya kuno kwavari kudzoka kwavari kunzi pasinavo. Tiri kuda kuti tibatanidze vanhu. Pane vanhu vakabuda vasingadi, tiri kuti ngavadzoke ivavo. Ndivatizvino kana tati pasina unodzoka sei kwamuri imi muchimutandanisa, kwati ndiye kuunganidza vanhu hasei kudzinga vanhu. And there is no reason yekuti titi munhu akaita an opinion different from yours haasi siri munhu wenyu. No, that's not.
Congress yeZANU-PF iri kuitwa zuva rimwe chete mangwana, kunyange hazvo yaimbonzi ichaitwa kwemazuva matatu uye ichapindwa nenhengo dzebato iri dzinosvika zviuru zvitanhatu kubva pazviuru gumi nezvishanu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Tichiri panyaya yeZANU-PF, ZANU-PF iri kuita Congress yayo chimbi-chimbi mangwana muHarare iine zvisungo zvitatu zvichakurukurwa. Congress iri kutarisirwa kutambira vaEmmerson Mnangagwa semutungamiri webato, kupa vaMnangagwa masimba ekumirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya, uye kutambira zvisungo zveCentral Committee zvakaitwa musi wa19 Mbudzi. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza, vaudza tanonoka hwando weStudio 7 kuti utungamiri mubato iri hausati hwanyatsogadzikana uye vazhinji havasi kuziva kuti masimba chaiwo anani.
Chandinoona kana tikanyatsodonongodza nyaya iyi ndechekuti Congress kunongova kugara kwevanhu vakawanda, asi zviga kana kuti madecisions anogona kunge akatoitwa kare. Inini maonero angu ndeyekutoti pane zvakatotaurwa zvikatenderanwa pakati peutungamiri ihwo hwandataura.
Madzimai vakange vaisa chichemo chavo chekuti vanoda kuti umwe wevatevedzeri vomutungamiri aite munhukadzi, asi vaSK Moyo vanoti nyaya iyi haisi kuzotaugwa pacongress iyi. Munofunga kuti chakonzera izvi chii?
Chakonzera izvi ndechekuti pane zvakaitika muZANU PF, pane utungamiri wakatobuda ipapo. Pane kutenderanwa kwakatoitwa kuti ngana ndiye achava pakati, ngana ozoenda pakati. Saka zvaakutaurwa nemadzimai kuti ivo vanodawo chinzvimbo chekuti mumwe wavo avamiririre semutevedzeri womutungamiri wenyika, zvaakutokanganisa izvo zvibvumirano zvakaitwa neutungamiri hwakabuda pakuchinjwa kwakaitwa vaMugabe.
Kune dunhu province yeMarsh West inonzi yasvitsa chichemo kuvakuru vemusangano vachiti vanoda kuti nyaya iyi ikurukurwe. Munoona sekuti zvingakoza nyonganyonga here izvi kana maprovinci aakutanga kudhimanda kuti tinoda chakati kuti chitaugwe pacongress, ivo vakuru vanga vamboti hatisi kutaugwa?
Haa, nyonganyonga hapana inombokonzereka vahwande, nekuti ZANU PF mamiriro akaita zvinhu izvozvi ndeyekuti pari kutongwa nechisimba chakavanda. Vachange vachida kupikisa, aiwa ndoo vachaona kuzveshuwa shuwa utungamiri huripo hunotonga nechisimba. Mauto atoo nechekuita nematongerwo enyika. Saka vekumashonaland west hongu vangaita ruzha pano nepapo, asi zviri kudiwa kunyanyanyanya nemauto muchaona kuti ndo zvichaitika. Hakuna mutevedzeri womutungamiri womudzimai achapinda kana nyaya yacho kutotaurwa kwayo. Kana ivo vakuru ava vakati haipindi, chokwadi chaicho chacho ndechekuti hakuna kwainombopinda.
Avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika, Dr. Ricky Mukonza, vachitaura vari parunhare muPretoria, South Africa, naTanonoka Wanda weStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaroziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 AM, 2 PM na 7 PM manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri. Nyaya yakaturwa nechikwata chaipa umbowo hwemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe kudare reSenate remuAmerica nemusi wechipiri yekuti zvinhu zvirambe zvakamira sezvazviri panyaya dzezvirangwa zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe, yasimudza mutauro mukuru muvana weZimbabwe nevamwe vekunze vanoteverawo zviri kuitika muZimbabwe. Izvo zvinotevera kupa umbowo kwavatendai biti vakanga vakamirira MDC Alliance asi vachitungamira bato rePDP. Vadhewa Mavhinga vanoegweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kwaAfrica, pamwe navaPeter Godwin vanoe mutori wenhau vari muno muAmerica asi ari chizvarwa cheZimbabwe. Vakawanda kusanganisirawo mapato anopikisa vari kupomera mhosva vatatu ava, zvikuru bato reMDCT yekukumbira kuti America isabvisa zvirango izvo zvinogaro chemwa nazvo nebato riri kutonga reZANU PF kuti ndizvo zvakonzeresa matambudziko ari munyika. Rimwe remapato ari kushoropodza danho rakatorwa neMDC Alliance rekuenda kuAmerica kunomira pamberi pedare reCongress ibato reNCA rinotungamirwa naProfesa Lovemore Maduku. Muchikamu chedu chatinotarisa zvematongerwo enyika, tine hurukuro pamusoro penyaya iyi. Muhurukuro yedu tabata mutauriri webato reMDCT Robert Gutu pamwe nemutauriri weNCA vamadhoki Chivasa. Tatanga nekubvunza vachivasa kuti vanoti kudii nenyaya iyi uye zvii zvavanotaura.
Tatanga ndechekuti isusu separty opposition. Tinonzwisisa kuti opposition hazvirevi kuti ishande nesimba kuti hurumende inenge iripo itadze kubudirira pane zvainenge ichida kuita. Saka tikatarisa masanctions aripo anoafekta munhuwo zvake anenge asine nezvematransactions iwayo. Saka tiri kuti isusu semaopposition political parties zvinenge zviri zvinhu zvakatata kuti kana ukawanawo mukaa wekutaura navo vakatemera zvirango zveupfumi kuzimbabwe, zvinenge zvakanaka kutaura kuti vanhu ava vange vasingatemeri zvirango izvi kuzimbabwe kuitirawo kuti nyika ibudirire. Nyika ikabudirira zvoita tibudirire, hazvirioti hatiri opposition. Tinofanirwa kuita kuti government iripo iyi itongori pachenera kuti ichatotadza kubudirira, asi hatichisi tinofanirwa kumanifesta kuti kabudirira kwavo ikoko.
Vagutu, danho renyuwo sebato pamusoro penyaya iyoyi yezvirango, tinoona kuti mhosva iri kupiwa kuMDCT kuti ndimi makakurudzirawo zvirango zviwedzerwe kana zvisabviswa.
Ndodawo kuti vateereri vanatsonzwisisa kuti isu sebato reMDCT inotungamirirwa naDr Morgan Richard Tsvangirai takatobuda pachena nezviro chaiye ndakanyora gwaro ini ndakamiririra bato sendini mutauriri webato, tichinatsobudisa pachena kuti isu bato reMDC hatitombodi kunzwa nyaya yekuti panokurudzirwa kuti pave nezvirango kana kuti muchirungu aya anonzi masanctions anotemerwa nyika yeZimbabwe. Nokuti isu tiri bato ravanhu, tiri bato revana veZimbabwe rakafomiwa muno muZimbabwe richimiririra zvido zvevana veZimbabwe. Saka hatingatombodi kufa takataura nezvekuti ngapaitiwe zvirango zvinozonetsa isu vana veZimbabwe. Nokuti tinoziva kuti zvirango izvi hazvinetsi mashefu. Mashefu vane mari dzavo, vakarwara vanoenda kunorapwa kunana Singapore, Malaysia, India, South Africa, kumeKosovo. Varombo ndivo vanotambura nokuti vanozowana muzvipatara musina mishonga, musina manishinzi anenge achida kuti ashandiswe, vana mabasa achishayikwa nokuti maindastri anenge avharwa. Zvino hatingatizve totemera kana tokurudzira kuti pave nezvirango zvokuti zvikaurise vana vedu vana veZimbabwe. Takaramba izvozvo, ndosaka nezuro ndakabuda pachena.
Vachiwasa, ndakaona muchinyorawo pamashoko amakaisa paFacebook muchinongedza kuti kune vatengesa vafanenge vachivhoterwa. Mungajekesa kutsanangura kuti ndevapiwa muri kureva ipapo?
Awa, izvi zviri pachena nga zvakafanana nezvitaurwa vangu. Vanhu vavo vacho vakanga vari yavo yakanga ichitaura nevanhu vakatemera zvirango zveupfumi vanga vasingatauri sematauriro ari kuvanhu navaguswa. Vakanyatsokutaura kuti vanoda kuti polisi iripo yeAmerica irambe iripo, polisi iripo nepolisi yemasanctions. Saka isusu toona kuti kana kwanza kuti unokwanisa kutombobuda muno munyika muno wakwira ndega menokuti inodhura zvakati kusvika ikoko kwavakanga vari ikoko. Wosvika ikoko woti zvirango kana kuti polisi iripo irambe iripo, izvozvo zviri kutengesa ovhakuta nyika. And vana veZimbabwe havafanirwe vakapusa zvokuti vangazovanirwa kuti vachivhotera munhu akadaro.
Vagutu, pindurai tinzwe zviri kutaurwa navachivasa izvo.
Zviri kutaura munini wangu madhoko ndiri kuzvinzwisisa, asi iye ndoda kutiwo madhoko anzwisise nevateereri vanzwisise kuti isu tinotaura kana kuti ini pacho zvangu ndiri kutaura ndakamiririra bato, ndini mutauriri webato. Manzwi andiri kutaura awa ndo manzwi ebato reMDC. Ndoda kuti ndidzokorore ipapo. MDC haidi kufa yakakokera muchetura wemasanctions. Saka zvakataurwa kana zvakataurwa pamuda hazvina kunatsonzwisisika. Ini manzwisisiro andakazviita ndeyekuti vaiti vakaenda ava todawo kuti pave nemaconditions anokwanisa kuti pazoitwa maelections ejekerere.
Vanga vari mutauriri weMDCT Robert Gutu, manzwo kubva kumutauriri webato reNCA vamadhoki Chivasa. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Vagari vekumasvingo vatadza kutora mari dzavo mabhanga nhasi, izvo vakawanda vanoti zvichavhiringa urongwa hwavo hwezororo rekisimusi. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Muguta remasvingo manga musina mufaro nhasi zvichitevera kutadza kutora mari kumabhanga kwaita vagari vakawanda. Mumwe vanhu vasiri kufara uye ari mutori wenhau vaenergy bara anoti atadza kutora mari kubhanga reCBZ.
Zvinhu zvacho zviri kutoenda zvichitoshata. Pakapinda mutungamiriri mutsva takabva tafunga kuti pamwe kuda zvinhu zvichareruka, but zvinhu zvaakutoshata. Iko zvino nhasi ndatoya kubhenga handina kana kuwana kana senti. Pabhenga hapatori navanhu zvachose, not kuti pane mari asi kuti nekuti hapana kana mari iripo. Saka zvinhu zvacho hapana kana shanduko yatati tamboona isu sevanhu vemuZimbabwe.
Mitsetse inogara iri mumabhanga mazuva ose yanga isiko sezvo mabhanga asiri kupa vanhu mari. Vapirani Ngoniye vanoti kushayikwa kwemari panguva iyi kunorwadza zvikuru, uye zvinhu zviri kutowedzera kushata chero hazvo pavane hurumende itsva.
Shaiwa mari kana sendi tatodzosegwa kumusha, totoshayiwa titofamba nei kudzokera kumusha. Hamuna kana mari mumabhengi medu imomo. Uyezve handifungi kuti Christmas yedu ichafadza zvinokuti muZimbabwe munomu mari yashayikwa. Mumasvingo muno hakuna kana bhengi riri kupa munhu mari. Hurumende itsva iyi yakangofanana nehurumende yaingotovapo, yaingotovapo ikatova nani. Vakangoita recycle yevanhu chete, asi system haina kuchinja. Zvese zvakutoita from bad to worse.
Muzare Etsachimanikire vati kushayikwa kwemari kunovhiringa mufaro wevanhu pazoro rekisimusi, iro rinofanira kufarwa.
Isu hatotozivi kuti Christmas yedu inenge yakamira sei. Izvezvi ndiri kubva kutodzoswa kubva kubhenki, hanzi hatina mari. Apa ini ndoda kuenda kumusha, hakushandiswi ekokesha, hakukwanisi kuswaipa. Saka handitozivi kuti kana ndichida mbudzi kumusha kwachona inourayiwa sei, inotengwa nei. Handiani anotambira mari iri muekokeshi kana muswaipa. Zvakatongoti womera. Hadziyo kuti iyi Christmas inenge yakamira sei. Vanobva Joni chaiwo kuti vachinje maranza avo, maretsa acho, kupi kwainochinjwa, zvakangooma.
Mumwe mushandi wemubhanga aramba kudongwa zita rake nhasi anoti kushayikwa kwemari mumasvingo kwakatanga musi wemugovera. Vanhu vakambopembera apo mabhanga akawedzera mari yavaipa vanhu, svondo rakagadzwa mutungamiri wenyika mutsva, asi iye zvino zvadzokera pazvaiva. Mabhanga emumasvingo akaita seZB neNMB ari kupa vanhu $20 emadhora pazuva, ukuwo mabhanga eCBZ, Standard Chartered neBarclays achipa $50 emadhora pasvondo rose. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Munhau dzemitambo, Zimbabwe Football Association kana kuti ZIFA yapa Sunday chidzambwa basa rekukocha chikwata chemawarriors achitsiva Nomeni Mapeza, asi paine mutauro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chidzambwa apiwa basa iri kwegore rimwe chete paine mukana wekuwedzera makore zvichienderana nekuti chikwata chake chatamba zvakadii. Vagwesela vanoti ZIFA inovimba kuti Chidzambwa achakwanisa kuendesa maWarriors kumakundano e2019 Africa Cup of Nations sezvo asina chinhu chinomukanganisa sekurairidza chimwe chikwata chesiri maWarriors. Chidzambwa akasiya basa rake semurairidzi weZPC Kariba pakapera mitambo yemwaka uno. Asi vanotevera mutambo wenhabvu vane mafungiro akasiyana zvikuru pamusoro paChidzambwa. Bomwe mutsigiri wenhabvu vachatenda Makazvu vanoti Chidzambwa anokodzera kutora basa iri.
Ya, Sunday Chidzambwa ndiye wataintroda isusu kuti aite kocha wemaWarriors nekuti ndiye akambotisvitsa kuAfrica Cup of the Nation.
Asi muteveri weCapes United vaInnocent Mutena vanoti Chidzambwa akambopiwa mukana wake akazviita, saka iko zvino yave nguva yevamwewo.
Haina hangu handina kufara nazvo kuti Sunday Chidzambwa ndiye amuraidzi wemaWarriors nekuti time yake takambomupowo akaitawo zvakatifadza, asi izvozvita takudochi mamwe makochi otimboona kuti vanosvika kupiwo.
Nengo yeZimbabwe Fan Club vatinachemubayira vanoti Nomeni Mapeza anofarira kupedza basa raakatanga.
Bhazi reMapeza pabasa pake ngaende kumusha, Kariba akaitadzai, nguva yake yakapfuura kudhara, zvakwana.
Chidzambwa ari kuenderera mberi nepakasiyiwa naMapeza, uyo akakunda Liberia 3-0 mumutambo weMawarriors we2019 Africa Cup of Nations. Muteveri we Black Rhinos vachapiwa mawengwa. Vanoti Zimbabwe yave kuda murairidzi anenge Charles Mhlauri uyo akaendesa Maurias kuma Africa Cup of Nations zvisina kutamburira.
Awa achidzambo aka ndambo siya bhozi kwa kwaaka isa Maurias bekuti anga akatopinda ne back door toda vanopinda sirisi zvakaita mushauri saka anombotsvaga umwe munhu.
Chidzambwa ndiye murairidzi wekutanga kuendesa Maurias kuma Africa Cup of Nations finals mushure mekuita izvi muna 2004. Asati asvika ipapo Chidzambwa aivaendesa Dynamos mufinal ye Cup Champions League muna 1998 ndokusvitsa chikwata chimwe chetecho masemifinal emakundano aya muna 2008. Chidzambwa ndiye zvekare murairidzi ega kuchamhembe kweAfrica akwanisa kutora mukombe weCOSAFA Cup kanokwana katatu kutsanganisira muna 2017. Asi vakawanda vanofunga kuti yave nguva yemurairidzi mutsva kuti arairidzewo Maurias. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8pm tiri kutarisa mabatirwo anonzi ari kuitwa vanhukadzi mubato reZANU PF. Takatarisa chinzvimbo chemumwe vatevedzeri wemutungamiri webato iri icho chinonzi chinofanirwa kunge chiri chemunhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Kambo kubva kuna Thomas Tafrenyika mapfumo kachiuya kwamuri kachibva kuno kuStudio 7 kachinzi Marimanzara. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vamiswa pamberi pedare zvakare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita uori nekutambira choko muhomwe. Nengo dzemadzimai mubato reZANU PF dzinoti dzingafara zvikuru kana mutungamiri webato iri vaEmerson Munangagwa vakadoma mudzimai kuti ave mumwe wevatevedzeri vavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Chris Gande.